manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi weshondo kubvumbi 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC tichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezvi ndokavana sekuru ndirogwevedzika ndiye sadomba. Toda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vanate zvara vanodikwa
asi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita se United Nations SADC uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi
zvinotoita kuti kana nyika yedu ichive ya ongororwa ichionekwa kunzi iri kupatira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenyu ikuhwe zvirango.
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo. Vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze. Vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana. Asi dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo. Vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kuchikidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweretesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. VaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo. Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe. Vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo.
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema asina kwavakarerekera. Havana divi rebato vanomiririra nyika dzakasiyana siyana. Zimbabwe
todashandu kumuupenyu wevanu, upenyu wavo, muomwe zavo, matumbo avo, muzimbabu zavo, mumabasa avo, mukurarama kwavo, ne upenyu, ne utano, ne mufaro, tunoda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa. Saka United Nations inotibatsira ipapa, pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka.
Sei izvozvo zvakakosha.
Pasawanikwa unopotsera matombo munhandare. Pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo, achiti tsvimbo mugotsi, kana kuuya nebakatwa umutambo kamu, ibhora isitsiva. Tsiva ndio inoonekwa inouyiwa nezvibhakira, umamudi kuzvibhakira. Umamudi kunge tichibayana bayana. Munoda rugare, munoda runyararo. Saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana, nokuti ndoo kabazi riripa musoro soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka.
Asi sebato pamberi pesarudzo idzi, muri kutaurawo here neve SADC uye veAU uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika?
Kana iri SADC neAU ndivatetezvi. Ndiro kavana sekuru, ndiro gwevedzika, ndiye sadomba. Toda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa maroro, panodikwa sadomba, panodikwa vatete vanatezvara, vanodikwa vana sekuru, vanodikwa, kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kachite, oh moto watadza kumuka uyu. Ngatishikudzirei, oh network yaita shomai, panoda mabooster, saka SADC ibooster. AU booster ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo. Asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa. Asi makundano ka makwikwi makundano ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka.
Munoreve apa vachamisa nekuti tinombonzwa ive ZANU-PF vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo. Vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro.
Ushe madzoro zvinoravanwa. Zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika, ushe hwedu hwemasitateguru edu nemararamiro edu sevanhu muno muAfrica muZimbabwe. Ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete. Ushe hunofamba kudzimba dzose. Ushe itsvimbo inotochinjana maoko. Ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana mikana. Saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa. Ndozvatukudza SADC neAU kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete kuna sekuru kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. Mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe anozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete, inosvika mamiriyoni zana ekuAmerica kana kuti US 100 million. Asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena, vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina. Asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF, iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering. Mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero. Sangano iri rakatoisa Nigeria neSouth Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania neYemen. nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea neMyanmar. Mukuedza kuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iya kusingadiwi pasiro rose ndiyo imani londari kana kuti mari inoshandiswa kufambisa makasa asingafaniri kukurudzirwa munyaya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa nekuedza kuchenesa mari dzakasviba idzi?
Kutone mabumbiro anopata anoedza kuwanidza kana kupa zvirango kune nyika dzine dzichionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikoromera zvifambise mari munenzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenu ipiwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika zvisafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Zvingadaro zvine zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita izvozvo zvikoromera zvinenge zvichiita basa iroro rekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo. Izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifaniri kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanda nedzimwe nyika, inonzi blacklisting pachirungu. Kando zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarudzwa mitendo misungo iyoyo dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingafambisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana veZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu nevana veZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoromera izvozvo zvikoromera zvichindoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichikovhaira kuti isu tine ukama nevanhu vanenge vari muhurumende. Hazviti chimiro chakanaka, uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopuhwa zvitsungo zvinozonge zvakuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa, kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo, vachiti ndivo vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare, zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havasisiri muSouth Africa pamutemo. ende zvinenge zvakaoma ende zvinenge zvakonzerwa South Africa initially because chinozi atinenge nyunyota chikuru ndechekuti vanhu vari kudisiga ugaro hwacho ndo vanhu vacho vari paugaro ihwohwo pamutemo ofcourse kune havo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence majenerao expenit nemamwewo agara aripo maakambani spouse permit asi vari pazep ndo vari kutonyanyoomesegwa
nechikonzero chei muchidaro
nekuti vanhu vava vakaapplya vari pamutemo sekurangarira kwamagona kuita futi vamwe vaiti vapa maasylum kwemakore zep isati yauya muna 2010 nokuti masangano akaita serangu tisi taipobvira kutize kuintrodusiwe iyo zep nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino kurama achirinyuro saka vanenge vatoomeserwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari pazep asi kana vachinge vaomeserwa kudaro zvinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti kotikesi haisi yokungoti pachatova danho nhasi nekoti then mangwana vanhu vari kuenda kumusha hazvimbopfi zvakaitika izvozvo ete practical level
munorevei mungatsanangura
kana koti ichinge yapa danho nhasi ikapa agerest mazimbabwe nhari pazep obviously ichabva kuhigh court yakananga kusupreme court of appeal ibobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zobva zvangomira kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda even kunana african court saka zvichatora nguva
asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veiom vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha
kana zimbabwe ichiti yava redi kureceive mazimbabwe ari pazep ari kubva kuno neiom yavo vachibatsirana zvakadaro zvinhu hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana mazimbabwen achiramba achingoti ngavadzoke anoita sokuti haasi kumira nezvizvabva zvavo zviri pazep saka ivo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira mazimbabwe tomuenzaniswa ndaandapawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka saka zvimwe zvichemo zviri kutotaugwa zvava zvokuti zvikorowo vava vachidzidza africans tongoti vasina kana language yekuzimbabwe nokuti musouth africa hamuna shona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yekutaura kugamuchira vanhu sometimes mapolitical parties anenge achigona kuvaanowedzera saka dzaido dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzokushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana bhibhina vacho vawedzere ukasha hwekudzingirira vanhu
mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa rezimbabwe exiles forum vagabriel shumba vari parunare kusouth africa
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina.
Ini ndinonzi Brenda Mudzimu, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Day to Dream Initiative. Zvinomirira ramanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa 28 October tichisanganisirawo nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Okay, nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata. Tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambiki, kunyanyana Angola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusopi. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Yeah, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kubata vamwe makambaniziwo vakasiyana-siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsira muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Lady Sender yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi kuti tichibhadharirwe zenyu hatisati taona. Kwota vamwewo, kune vamwewo vari kuratidza kuti varida kupinda muchirongwa ichi, dho havo tisati tapedzerana pakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vaakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Okay, isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vekuti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri penyu, nyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimirira Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo makaridziro achaita vanhu ava, zvisinei nekuti mwiri wako wakakurira kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kureiza awareness mizinzi yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usopi?
Ndinoti batsiro riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chinji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because inotoona kuti vanhu vanorarama neusopi vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana-siyana. Saka ndo zvatanga tichida kuti tiite kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndo zvaakutotanga kuitika. Satine tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 Ayanda Sibanda akazotangawo kupinda makwikwi ana Miss University, ana Miss Africa, tozotarisawo Sembise Mutukura akatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vaakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo ivo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takataridza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusopi, ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa, Blessing.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibhongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipatsira.
Makadiniko vateereri, ndiTanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. svondo rapera paka bunzo wa mivunzo kuti Jesu ndi mwari here kine wa terere waliri wanoda kutipa maonero avo
eva wande makati nienyo tipa wadaya ndina kuna tunzikwisisa here ndini murumu waka funza mvunzo wewe wana kachezi mvunzo waka funza asi mindro yachu atina kuna tunzo kuti Jesu ndi mwari kwa kuti mwana varuku uira na swakiti ndi zozo mwana kuti aiwa ndi mwari ipapa kana kuna ndina kuna sopa nzwisa kuti varuku Jesu chechechu mwana kumana wa mwari here kana kuti varuku ndi mwari hapana kuna sondi chekere hakuna muna angavona mwari panika angararama chimwe zakare chiripo chukula kuti Jesu haasi mwari chinochiona mubhaibheri iye achitauraiga Jesu kuti baba vakuru kwandiri inini kuda kuti baba vahombe kwari kuda kuti vakasiyana Jesu na mwari vanhu tu vakatosiyana ndi baba nemwana nokuti shoko ramwari rinobva rataura pana makorosa 1:18 kuti Jesu ndiye first born ezvinhu zvakasikwa namwari ndiye akasikwa namwari wokutanga Jesu kureva kuti haasi mwari mwana wamwari ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari
tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu
tatenda hangu vakawanda
tine vamwe vakamirira kutipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi taurai tinzwe mukuru wedu
kazuwai pano pachitendero ndinofara kuvapa chirongwa chapano nekuti ndiri umwe wanofarira ivhangeri shoko ramwari
tisati taenda mberi tingazivavo here vari kutaura nesu
ini ndinoitwa mufundisi Dhuve wezxcc senjenginasi yepazuva vose ndinauya pano ninhaurwa yandakanzwa chitaurwa pamusoro pokuti Jesu namwari chinhu chimwe here ndinoti aiwa kwete hachisiri chinhu chimwe
izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve
Deuteronomio 18:18 inoti chakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri kutumwa ndo patinoda kukota inzwi rokutumwa hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa namwari pane achatumwa patova nemusiyano ipapo pakubhabhatidzwa kumwanakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa nasatani satani waitozviziva kuti kuna mwari uyu ndi Jesu satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza mwari asi achiziva kuti uyu haasiri mwari ndi Jesu anofanira kundibhadama kuti mwari vazoone kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini satani pane waida kuti aone pakubhabhatidzwa pano yainzwi rinoti uyu ndo mwanakomana wangu wandinovimba naye teverai maari nokusingaperi mwanakomana wangu wandinovimba naye
zvichirevei mufundisi Dhuve
zvazvinoreva ndezvekuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati memwanakomana sezvo akanga vachivimbiwa naye tobva tadzidza kuziva kuti mwari vakatumira mweya mutsvene mahari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati mahari paita musiyano futi right tinobva ipapo unozoti muna John 14 kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji inzwai mashoko kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake tobva ipapo tobva toti pakurovewa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzuva ranhasi kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva izvozvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake
tinokutendai mufundisi Dhuve
tinotenda vanhu vacho ndapa mashoko okuti mwari najesu vakasiyana mwari ndibaba Jesu mwana
tatenda mufundisi Dhuve mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi Capes United 1 ZPC Kariba 0 Highlanders 2 FC Platinum 1 Triangle 0 Ngezi Platinum 0 Wange 3 Greenfuel 0 Aiwa vatereri taba tashuka kumagumu ichirongwa chedu cha nasi. Anokuoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.